mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 29 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana. Zimbabwe Council of Churches inoti bato riri kutonga reZANU-PF risatuka zvizvarwa zveZimbabwe nemadzisawira sezvo Zimbabwe ichivada. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakwira kusvika pamakumi mana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vasvika pazviuru zviviri nemazana masere ane gumi nevanomwe 2817. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu zana negumi nevana. Vanhu vose ava kunze kwomumwe chete vakabata chirwere ichi muZimbabwe. Mahofisi ekanzuru yeHarare, makambani akawanda, masangano akasiyana-siyana nezvitoro ari kuvhara sezvo vashandi vakawanda vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Godwin Mangulja anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yeHarare yavhara muzinda wayo wetownhouse nemamahofisi ayo akawanda zvichitevera kubatwa kwevashandi vayo neCOVID-19. Izvi zvinotevera kuvharwa kwemahofisi nezvitoro zvakawanda zvinosanganisira makambani ehurumende Tel1, Parinyatwa Hospital, Pick and Pay, OK nezvimwe. Paramende yakavharawo mushure mokunge nhengo mbiri dzayo vashandi pamwe nemutapi wenhau anonyora nhau dzeparamende abatwa neCOVID-19. Vakafanira kubata chinzvimbo chameya weHarare vaEnoch Mpamaonde vati vavhara mahofisi ekanzuro yetownhouse Rowan Martin Cleveland neRemembrance.
Kuti paitawo maemployees awanikwa aine COVID-19 tester positive. So according to WHO guidelines, the next logical steps to follow is to close the buildings and fumigate those buildings. So that is what zvatiri kuita izvozvo kuitira kuti panonosvika basa iroro rinotarisirwa kuti rinenge raitwa rapera.
Vamupamaonde varamba kutaura kuti vashandi vangani vakabatwa nechirwere ichi, asi vakurudzira vagari vemuHarare kuti vazvichengetedze kubva kuCOVID-19. Pakuvharwa kwemakambani nekuda kweCOVID-19, mutungamiriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Rizvidzo vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoratidza kuti makambani ari kuita zvose zvinodiwa kudzivirira COVID-19. Vati makambani haakwanisi kuongorora kunogara vashandi vavo uye iri ibasa rehurumende.
Makambanis can only do what they can within their own operations to help the situation, but kana zvavo community kuzvinenge zvavo kutoda public response, and that tinonetarisirwa kuti maauthorities ekuministry of health vaone kuti vangaita sei to ne obviously not just ministry of health but home affairs as well in terms of policing maregulation, kuitira kuti kuspreada kuri kuita chirwere kusarambe kuchingoitika sezvatakuona.
Asi mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti zvari kuitika makambani zvinoratidza kuti makampani aya haasi kutevedza nzira dzeWorld Health Organization nebazi rezveutano dzekudzivirira COVID-19. Varusiki vatiwo mutungamiri wenyika nemudzimai wavo pamwe neparamende vari kuita misangano nevanhu vakawanda izvo zvinogona kupinza veruzhinji munjodzi. Vanokokera nhengo dzezanu PF muparamende zvakare vari mumiriri weGood South National Assembly vapupuraito garaipi vauza Studio 7 kuti COVID-19 chirwere chave muvanhu uye hachinei nekuti munhu ndewebato ripi.
Ruzivo rwubva kuhurumende, ruzivo rwunobva kuWorld Health Organization ndo zvinotigona chete kutibatsira. Hakuna mushonga unorapa COVID. Tinotorapa COVID kudzivirira kuti COVID isabata munhu. Kana yabata munhu panguva kuda kwamwari kuti unorarama here kana kuti haurarami.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti kana paine mushandi abatwa necovid-19 kambani iyoyo inofanira kuvhara yoisa mushonga wekudzivirira covid-19. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika kuri kuuya apo vanopikisa vari kuronga kuratidzira kune mutsindo musi wa31 mwedzi uno, izvozvo pakuti mapurisa asunge vamwe vakaita semutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume uye mutori wenhau Hopewell Chingono. Mapurisa ati ari kuda kubvunzurudza nhengo dzeMDC Alliance dzakawanda kusanganisira vaJob Sikala uye vamwe vatungamiri vemasangano evarayiridzi reATUS. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vanoti havasi kuzotendera kuratidzira uku, asi sangano reUnited Nations nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushora hurumende nekuda kushandisa chisimba kumisa kuratidzira uku. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi.
Zvokuti kune vanhu vari kuronga humbimbi ndoga nemhirizhonga musi wa31 July, isu takatokanganwa nezvazvo. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika munyika yeZimbabwe. Nyika ino yakarwirwa kamwe chete kubva kuutongi hwevatsvangiriri, tikaunza rusununguko, tikaunza kuzvitonga kuzere. Ndoo mafambira tiri kuita pari zvino.
Asika pasi pebumbiro remitemo vamugwadi vanopikisa vari kuti ikodzero yavo kuratidzira kana vasiri kugutsikana nematongerwo ari kuitwa nyika. Panguva inoyi vari kutaura nyaya yekuti uori uri kupomerwa muvakuru vakuru muhurumende nemubato renyu rezanu PF unenge hwanyanya.
Hatingaite nyika inoita basa rekurima mademonstrations. Hatingaite nyika inoita basa rekurima maviolence. Hatingaite nyika inomukira kurwisana. Hatikwanise kuita izvozvo. Hatingaite nyika yedonga watonga. Hakuna zvakadaro kana tichiri posesan PF. Hatitenderi donga watonga. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika munyika yeZimbabwe. Kana vanenge vati varonga demonstration kana zvokurwisana musi wa31 July, vamatema danda navachina mazi. Vakataura kuti no, we are ready to host you. Tinotogumirira imasi, hatitenderi zvinhu zvakaita seizvozvo.
Mukuru anoona nezvokubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vange vari parunhare muHarare. Blessing abatawo vanomirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Sikala, avo vanzi vari kutsvagwavo nemapurisa.
Chokutanga ndechokuti svondo rapera vakasungwa vaHopewell Chingono navaJacob Ngarivhume. Ndakanga ndaudzwa kuti vaikanga vachifanira kunge vachindisunga zuva rimwero. Ndikatuma magweta angu kuti vaende kuCID Law and Order vandobvunza kuti zviro kwazvo here kuti vari kunditsvaka.
Ko ivo vekuLaw and Order vacho vakati kudi?
VokuLaw and Order vakati hatisi kutsvaka vasikala isu, asi musi wacho uyu pamusha pangu pakaswera pakazara vanhu vemilitary intelligence CIO nevakomana vepeace nevakomana vemathugs vifereti. Motikari zao zakakwira tichiziya pamba pangu. Paka deploywa grupu rama CIO rakanga richimonita pamba pangu 24/7. Vaida kuona kuti ndiripo here kana kwete. Ndo musi wechipiri uyo wakada kupambwa mukadzi wangu nemotikari zevarume ava vakanga vachiziya pamba pedu. Nemotikari nhatu manamba place acho tikamabudisa pasi rinorese rikamaona. So saka zvinotifisa kuti apa pakanga paida kuitwa abductions attempts over my person nemhuri yangu vakanga vachiti havanditsvaki. Vaona kuti vafuira kuita izvozvo vaakuti vavakunditsvaka. Izvi zvinotifisa izvi hasati zvambonzikwa.
Asika taverenga mubepa nhau reHerald vachiti mumapurisa vari kukutsvagai izvaburitswa nemutauriri wavo vaponyat.
Inini I'm a law abiding citizen in this country. Zvekare ndiri gweta ndinoenda kwavari pese pavenge vada. Zvino zvavataura kudai ndatuma zvakare magweta angu kuti anobvurunzurusisa kuti zvatakamboya pano muchiramba mava kugorova bembera sei munhepfenyuro nomumapepa nhau kuti totsvaka vasikala asi pese apa manga muchimboramba kuti muri kuvatsvaka.
Tanzwawo mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vachitiwo havasi kuzotendera kuratidzira uku. Munoona sei mashoko aya?
Musi wa31 izuva ravanhu, harisi zuva raJob Scholar, harisi zuva repolitical organization ipi, asi ii zuva ravanhu revana veZimbabwe vari kuda kuti ivo vakerekete kuti mamire aita nyaya dzokuluta muno munyika hatingarambi takanyarara. Saka tinoda kuti tingogereketa chete nokuratidza muchinyararo kuti hazvifanirwi kuti zvienderere mberi zvakadaro. So zvinondifisa ndechokuti inini chete ndiringotaura kuti nyaya yokuluta necorruption iyi handibvumiranawo nayo. Ndinotenderana nevana veZimbabwe mune kodzero yenyu yokuti muratidze kuti hamusi kufara nazvo. Saka ingavi mhosva ingava munyika ipi zvayo kuti munhu abvumirane navanhu navana veZimbabwe kuti zvamuri kutaura ndezvechokwadi uye ndinobvumirana nenyu.
Vanomirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vange vari parunare naBlessing Zulu West Studio 7. Bazi rezo kujizana nedzimwe nyika muAmerica State Department rakashedza mumiriri weZimbabwe muAmerica kuti vazotsanangura kutukwa kwakaitwa mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols navaPatrick Chinamasa. Avo vakati vaNichols vanopindira munyaya dzisini navo, naizvozvo vanofanirwa kudzingwa munyika. Mumwe mukuru muZanu PF Dr. Masimba Mavaza vanoti vaNichols vanozvidza Mwari uye havachazvitorese mumiriri weimwe nyika sezvo vave kupinda mune zvematongero enyika yeZimbabwe. Asi sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti Zimbabwe yave nenguva refu ichitsvaga shamwari nemadzisahwira mukati nekunze kwenyika kuti nyika isimudzirike. Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vati kutaura mashoko ekuti vari mumapato ezvematongero enyika anopikisa vanhu vanopfurikidza mwero kana kuti materrorists pamwe chete nekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvehwisane zvinoisa Zimbabwe pamawere asingadzokeki.
Takamanzwa manzwi akabuda kumutauri akamirira bato rekutonga reZanu PF. Amashoko anovhundusa zvikuru nekuti anotaura pamusoro peopposition achiti materrorist. Zvino zvinokakavadzane nebumbiro remutemo kuti opposition anganzi materrorist. Kana kuti achitaura musoro penyaya yema citizens kuti ukavona vano demonstrator unokwanisa kushandisa chisimba kugwa navo zvinoita sezvinokurudzira kuti ma citizens anokwanisa kuva violent against each other. Kana kuti kutaura pamusoro pema ambassadors vanova ndovaenzi venyika yedu nemashoko anoita sokuti hana chimiro izozo zvose zvinovhundusa zvikuru kana zvichibva kuutungamiri.
Zvino vakuru vehurumende voita sei pamusoro pemashoko aya akatoburiswa kare?
Tinongovimba kuti president kana kuti hurumende vachazvidistensa kumashoko akadai, nokuti anobvisa chimiro nyika yedu uye zvanopa nyika yedu zita rakaipa. Saka tinongovimba kuti hurumende inozvidistensa kumashoko akadai.
Seve makereke, munofungei nenyaya yekuratidzira kuri kurongwa kuitwa mazuva mashomanana takatarisana nawo?
Nyaya dzekuratidzira vahwande inyaya dziri mubumbiro remutemo. Makereke hagoni kutaura nezvokuti zvinofanira kuitwa sei, nenyaya yekuti munhu nemunhu anoziva kuti bumbiro remutemo rinoti chii. Saka vanenge vachiita zvekuratidzira vanoziva kuti anoda kuratidzira anofanira kuratidzira pasina mhirizhonga, kukuvadziwa kwevanhu, kuputsiwa kwenhumbi nezvimwe zvakadaro. Asi nyaya yekuratidzira inyaya inobvumidzwa nebumbiro remutemo weZimbabwe. Izvozvo ndo zvakakosha vahwande.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bepanhau repaindaneti reZim Live rine nyaya yekuti mutyairi wemotikari yegurukota rezveminda vaParents Shiri akashaya neCovid-19, izvo zvakonzera kuti vaShiri vamboenda kwavanogara vega kana kuti isolation vakamirira kuvhenekwa. NewZimbabwe.com rine nyaya pamusoro pehurumende yeAmerica iyo yakashedza nezuro mumiriri weZimbabwe kuAmerica kuti atsanangure mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa, vanonzi vakatuka mumiriri weAmerica muZimbabwe. MuDaily News mune nyaya inoti chikwata chemagweta chakaenda kumatare edzimosva kunorwisa kusimbiswa kwemutemo wekuti vanhu vasabuda mudzimba dzavo panguva yekurwisana necoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sera sei pa Studio 7 vana mukoma Jonga nana Tanono Kawande vanhu ngavasatarisira kuti hurumende inganzwira vanhu tsitsi zvitori nyore kuti ifiye vanhu vachinge vane COVID kwairi nekuti zvayaitoita zvikuru zvekutumbira vanhu vari vapenyu. Saka iyo haisati iri hurumende asi igena vanhu vara vari kutamba vari panyika. Zvini mafira kuiva paBirmingham City.
Magadini washamarari weStudio 7. Ini ndinoti musiwa 31 ngatibudei tese nehuwandu hwedu tindoratidzira kunyika dzose dzatiri. Ngatibudei tibatane nevamwe vedu vari kumusha tiratidzire. Ndinoti ndatenda.
Magadini ko paStudio 7. Ndinoitwa kumbira izvedoro, ndine mubvunzo wandinoda kubvunza kuti uinde kuna Minister of Defense vanova opa muchinguri kuti zvavakataura vachiti corona iri kuinda kunyika dzekumavirira kuitira nekuda kwekuti Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi. Ko zvino zvaava muZimbabwe, tinokumbira kuti vataure vatiudze kuti iri kurova muZimbabwe nekuda kwei.
Zvinorwadza, zvinorwadza vana veZimbabwe, zvinorwadza kuti pangotanga nguo anangazuti rusate tuhande kwa nifanya watu ma demonstrations. Namba zote ngao lukuira zivana wabatua ni corona fera. Saka zore na hiyo COVID ya hicho ino tozizo watu wanado yu demonstrate msate tuwani yota ngao duinyanyo kubata wano chiko cha hikuwe kana kuti mungori kutuzi kuruto wana urume inge kuti waru lagu kutifira lagu daun kuti wagu zwana kusunga wano kurabiza wano wadagu demonstrate zijinzo wabi chukwara mtemo lockdown. Haikona haikona urume inge ina ntumbo yoni sukanaka hii kiyoni sukanaka standi miyara ziziwa tedious tiripa juuza kuma embe ni mapanya umu
Mr. Anglo Zalek Saikonde ndiri kuno kusa South Africa kunoku Luka Kiri Not Magazine kwa Studio 7 hapo Samarari wose pamoja nwa tereri Noti strike gaira mbechendera mberi sazokero mashure Nukuti kunyara kwedu isusu ndokuta mbra kwedu isusu Takakuda urumende isa inofana kutonga Kana iwa mnanga kwa sifa gono kutonga nyika Nga wato mumu nga nenga limu mumu Mpati mawe mumu utatonge nyika Kote kula mbachungo vongo nungo vonyo ngo za nyika Chuta nungo nyarara Asuzo ita zakanaka iso sezo Kwe sano tigira kutaiwa Demonstration isa sempani lukitwa Hama nono jati kutaiwa mao Asisi tukona namo isusu kutiza kwa South Africa Nama nungo pamari masangwa kushupika kweze koko Kwa demonstration ndaende mberi tuwa change mnika mebi zuzupambi Roma shoko angu yae
Magadiko wa Shamarari Studio 7 Na imosa wa tereri Ii nindi noti pamberi ino kupinda mrodi mswa tetuani Kutitigone kukara sakanaka msimbako Nukuti chikatewe zera mashoko Yesu anpeo Hapana kwa tingambosika Kuva 2008 Yaka shiliwa ZANPF Vanhu vakarohwa 2008 chimanikidziwa kunzi kwai tendeukai vazhinji vakafa izvezvi vari kuvanda nekuti kwai korona yadii kubva kumasure kwose kumarali chaiyo chaiyo kuzvikumbira kudakita rali MDC ZANPF inoramba saka zvakafanana pasina kushinga hatingambogariki muzimbabwe zvoda kudoshinga iye munangagwa chai kuti ati purezidendi Akambudu tiza ni soka kitabuda jamba Haji bangu zimbawo Asa akadzoka ito president Aya anugotei Akatwara mgabe ni jisimba u president Kizuna wakuna utonga nyika yaji Kati demonstrate Tipinde mroji Tugone kugara sakanaka mzimbawo Gini shadre Dukutora ntumno mpulo kwani
Wana mkoma chanonu kawande Mamuka sei Masira sei hapo Pasigyo seveni Unoda kutaura ne mashoko anotaugwa na wa Job Scholar. Mashoko awo haiti kuti vakurudzire vanhu kuti NGA tinoratidzira musi 31 July. Zvinovhundusa nokuti ivo vanogwira zvigaro vanenge vakavanda. Iye zvino vanotaura vachiti Mwari navadzimu venyika vanditaurira. Saka zvorova kuti Mwari navadzimu venyika vabudira pari here kuti vanhu vafe sezvakaitika musi 1 August wadarika uya. Vanhu vakafugwawo vakatumwa kuvatungamidza mberi kwavo. Ivo nhasi voti kwai vanhu varidzokere futi vagofugwazve. Vabereki vana vana vabereki vakafugwa musi 1 August. Nava mamaya nevarume vakafugwa musi uya. Vakamboendere kunovapa kana anything sipo zvayo yekuti vageze kana kuachigwa vachienda kusikoro. Hapana. Video takurudzana zvinhu zvina basa vanoda zvigaro indai munobva moga apa kune corona moti kwa NJ zvikudzivirira zvacho hapana zvobakwa necorona imi memusipo vatungamiriri vachona asi izvuri zhinji ndimi wabva munoti mhiri tabakwa necorona tofa mhuri dzedu dzora dzichitambura imi nemhuri dzenyu mosara makanaka hatirege kukurudzirana zvina basa veduwe panguva inoyi hatirege kukurudzirana zvina basa panguva inoyi nokuti hurumende yedu yezimbabwe tose tinoiziva haimbozofi yakabva nenyaya dzokuti kwai kuratidzire kana tse kuzve kwokuti kana masoja namapurisa vari vatotanga kugwanduka ya isu tingatevera sure kwete ivo vakabata puti dzavo vari mumurodho musati tuma kundotiuraisa vasikazi musati uraisa zvamuri kuita izvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica.
Vanhu vazhinji kusanganisa nenguvo dzeparamende yeAmerica vari pakati pekukudza vaJohn Lewis avo vakange vari mumiriri weGeorgia muparamende yeAmerica. VaLewis vakashaya zvandirapera mushure mekurwara negomarara vange vave nemakore makumi masere. Nezuro mutumbi waLewis wakaendeswa kunzvimbo dzinokosha muWashington DC usati waendeswa kuparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill, uko kwavakave munhu wechitema wekutanga kurara munzvimbo inonzi Capitol Rotunda, nzvimbo inokosheswa uye inongopinzwa vanokudzwa kuti vanhu vavawo nerokupedzisira vasati vachengetwa. Vanongorora zvematongero enyika vaKelvin Manduna vanoti vaLewis murwiri wekodzero dzevanhu akange asingatye, vachiti varwi vekodzero nerusununguko rwevanhu vakaita savaLewis havachawanikwi mazuva ano.
Nyika yose kuno kuAmerica iri kuchema kushaya kwavaita vaJohn Lewis. VaJohn Lewis was a giant muno muAmerica panyaya dzemacivil rights kunoku nekurwisa vachirwira marights evanhu vatema kubva kuma1960s. Ngati tevera vaMartin Luther vanozikanwa neruzhinji, vanhu vakaita sana John Lewis ndo vaiva vatsigiri vemovement yekurwira makodzero dzevanhu vatema. Vanhu vakarwisa kuti kuve nevhoti yevanhu vatema nemamwewo makodzero akadaro ekushandura nyaya dzerusarura ganda dzaitika nesegregation, kushandura mitemo idzodzo kuti vanhu vatema vakwanise kukwanisa kutenga dzimba fair housing and so on, mitemo yakadaro nekuenda kuchikoro zvakasanganisa nevachena. Saka kwaraska giant muno muAmerica
maererano nekukudzwa kwavari kuitwa. Pane zvamukati taurira, pane zvamavona here zviri kuitwa navaLewis mazuva ano aya vasati vachengetwa?
Mutumbi wavo uri kutakurwa kunzvimbo dzakasiyana siyana, malandmarks. Saka vari kutakura mutumbi uyu fanika kusaoma kuAlabama kwakaitika mhirizhonga nenyaya yemacivil rights kukaurava vanhu nemapurisa. Mutumbi wakatakurwa ikoko kuWashington kuti aline state vanhu mapolitician congress kuti vapee marespect avo. Saka chikuru especially vanhu vatema muno varwadziwa zvikuru, ndovari kukwanisawo kuti vaite mababa yavo kune mutumbi wavaLewis vachitendeza vachichema.
Wamunoona sekuti angatora nzvimbo yavaLewis pabasa ravanga vachiita iri akaenda naro mberi, pano wamunoona angakwanisa kuita izvi?
Maonero angu mufunge era yaya zvanofanana nekumusha kuAfrica kuya, makore emagiants evanhu Africa kwedu as a comparison, vananyerere vanankruma ndo vana John Lewis vedu. Handioni kuti kuchauya futi generation yevanhu vakadaro huve magiants vanokwanisa kupinda mushango dzavo vana Lewis vaya. It was a generational thing. Saka iye zvino variko havo vanenge vachiita, but nguva yacho yasiyana and saka haunyanyooni vaobama to some extent was up there nenavo. Saka I think nguva dzikusiyana kwaita nguva hatichaoni vanhu vachadaro sazvana Lewis yazviya vanenge vachiprepared to die for cause yacho, vachisungwa vachirohwa vachita sei sei nenyaya dzekurwira kodzero dzevanhu. Ndo kusiyana kwaita zvi.
Aiwa, tinotenda vaManduna. Avo vange vari vaKelvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Oh, bro. Brothers nekambo kavo pa ukama kunyango zvino zvikanetsa sei tisakanganwa kuti zvine ukama sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana Zimbabwe Council of Churches inoti bato riri kutonga reZANU PF risatyokirira vanhu sezvo Zimbabwe ichida shamwari nemadzisahwira munyika nekunze kwenyika tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.
So we see card descent.